kwake ane mosha ndona senge chini chada si expecta wose magweta because nyaya yacho yange ili pachena zayo kuti aka uraya munu in the public view and ma arguments ayo sezo mkoti anga chinguwe ma arguments o yoguda kupesa o defense yake on the technicality mutongo wacho maonira ita juri zunu usandikati pa mtemo zunu usandikati expected muna aka urawa na kufa ega saka ndikati pa judgment chacha ya iswa pa mtongo wacho andu nisenge pa nchini changa situation msika pa anga batu wa sina mosa zaito zoshamisa
sekuona kwenye munofunga kuti nyayagi yaka batu wa sakanaka ere kubate kutanga
andu nisenge yaka batu wa sakanaka and ino tatiza kuti justice system yekumatare ino shanda kuno
kuwani kwa pasho vina ine mosa kucha chinja zvinhu nenzira ipi maererano nekuita basa kwe mapurisa uye kama kwe mapurisa nevanhu
ndiyo nda kuti nyaya ine gona kuwa ine kakuda kuchinja zvinhu muma America but chandinoona ndecho kuti nyaya yandikati relationship between mapurisa especially nevanhu vatema waningu achita spekta kuti wa kumeta ma crimes chuni chokute chino dawe ya sogadziriswa chichi enda deep into nyazi ma the training ma polisa uno kwasa kutongwa uchenda kumajera uchino tongwa
saka wama si chicha tabe kutarisira mkupetua kwenye ya iyi apo Chauvin abatwa aine mosa
ikuwa zino koti yati rukuda 8 weeks kuti ichipetsa nyaya isara cha kuchitevera manje inyaya yekuchipwa yatingati sentencing kuti koti ya kuchigara pasi manje yochiita so ma guidelines ayo nemaererano nemabatiro aitwa murume uyu inonzi mosa so koti since abatwa nenyaya 3 dzaabatwa nadzo ane kwasa kupwa mutongo uri up to I think about this up to is it I'm not sure if I'm not mistaken 40 years Adam Chair but for each offense sara apa yeah it can do kuti anzi is chance kuda zvatiko expect ndizvo kuti mutombo unonzi urane concurrently saka zvisingareve kuti acha serve 40 years for each crime angu angu 40 kana 2020 obva angozo serve ese pamoja yote saka tichangu wana kuti koti icha tara kudik but in the next stage ya nyayachi ya kuti achipuwa mutongo wake kuti achagara mujere kwengu ya gari basi
vama siya pane chidzidzo chabuda munyaya iyi here
ya chopane chidzidzo chabuda munyaya iyi inyaya ya kuti police brutality or death in custody ichunu chisingangu wanikwi kunyika zimweze pasi zoa nika nangu even mu America muno and police brutality yacho inigechida kugadziriswa ndoku zidzisa mapurisa atingati ma human rights chidzidzo chai chiripo ndicho kuti vanhu vane simba and ma human rights afa kukosheswa and mapurisa afa kudzidzisiwa nyaya idzidzi kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kuti
mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vafonera mhuri ya George Floyd vakavaudza kuti vari kufara nezvabuda munyaya iyi zvaitwa navaBiden izvi zvinorevei kumhuri yavaFloyd
zvaitwa navaBiden zvinhu zvinopa kuremekedzawo kumhuri yekwaFloyd kuti mukuru wenyika anga achitevedza nyaya iyi nekukosha kwayo and zvinhu zvekuti even zvinosetawo futi example pasiresi kuti mukuru wenyika anenge ari so concerned about zviri kuitikawo mumatare edzimosva ndingati nekukosha kwangu kwakaitawo nyaya iyi zvinhu zvanga zvichitarisirwawo kuti tanga tichanzwa something changa chibva kuna president but tarasa yayo tarisira kuti vanga vachafonera mhuri yavo ofuchi zvinhu zvatino zvinopa kuremekedzawo futi kuofisi yavo semutungamiri wenyika muamerica muno
zvinorevei kumatongerwo enyaya dzemumatare nekuti kashoma kuona vatungamiri venyika vachitaura pamusoro pezvaitika mumatare edzimosva
Ya, intona se kuti zunu jala kosa pa kuti pa itongwa nyaya ya tunamponzwa shakanyanya nyanya zaipa ku ofisi yao nukuda kukuti matarezi mosa anafawa kutongo nyaya asina kaku kakapresha kanika chibao kunawo mapato urumende. So kuzotaura nyaya yazo pera zunu zinotaza kuti ma institutions ya muno ma America anofunctiona zvakanakisa achipanana mukana wokuongorora nyaya sezvanenge yakaita pasina kakumbunyikidza kana kakufosekedza kana kakupa pressure kune vatongi vanenge vachiona nyaya iyi. Saka zvaita nava Mr. Biden zvokumirira kuti nyaya ipere itongwe kuti vazopawo kana maonero avo kana kwavazotaura nemhuri yekwa George Floyd zvunhu zvinopa kakuremekedza ma institutions emuno munyika.